Kwasara mutambo mumwe chete, zvikwata zviviri izvi zvasiyana nemapoints maviri chete. Capes United ine mapoints makumi matanhatu, FC Platinum ichitevera nemapoints makumi mashanu nemasere. Makundano aya ari kupera svondo rino, apo Capes United iri kusangana nechapungu kuAscott Stadium. Panguva imwe cheteyo, kugona kunenge kudada iri kutamba necholocho Pirates kuruvheve. Mitambo iyi yakaoma zvikuru sezvo chapungu necholocho Pirates dziri kurwira kuramba dziri muPremier Soccer League mwaka unotevera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tondirai Ndiraya anoti makundano aya asvika pakaoma, asi semaonero ake Capes United iri pamberi zvishoma mukuenda mumutambo wekupedzisira.
Mutambo uchiripo, mutambo uchiripo. Ndikuona kunga pachine mangange, asi Capes United sezvo iri pamusoro nemapoints mairi, zvinorevai kuti izvo iwo ndo vari pa driving seat.
Mutambi weCapes United Ronald Pfumbidzai anoti mumitambo yekugumisira iyi havasi kuzotarisa kuti FC Platinum yatamba sei, asi vachaona kuti vaita zvavanotarisirwa zvekurova chapungu.
Chasara apa tofanira kuwina last game redu. Hatina basi nemadzadzi vamwe matimu, tofanira kuconcentrate nemagames edu isu chete. Saka pagame rechapungu tofanira kutora 3 points.
Mumwe mutambi wemakepekepe Phineas Bamusi anoti mukombe uri mumaoko avo, asi vanofanira kuurwira zvakasimba.
It's in our hands. Zviri kwatiri. Tikango kana tichida tanguradza desire, tokwanisa kuwina last game, tova machampions.
Mimwe mitambo yemupremier soccer league yakapira seizvi: Triangle 0 Dynamos 1, Cholocho Pirates 1 Bulawayo City 2, Mutare City 2 Harare City 2, Chicken Inn 1 Border Strikers 0, Wange 0 Chapungu 0, NZPC Kariba 0 Haumaim 0. Zvakamira zvakadai, chikwata chenyika chevanhukadzi chemamighty warriors chakatanga makundano acho eAfrica Women's Cup of Nations zvakanaka mushure mekuita mangange 0-0 neSouth Africa. Mamighty warriors anofarira kukunda Egypt mangwana kuti vasimbise mukana wavo wekusvika masemifinari emakundano aya. Mutambo weZimbabwe kugumisira mugungano iri uriko musi wechishanu neCameroon. Mune imwewo nyaya, veZimbabwe Football Association vamisa basa sachigaro weCapes United vaLouis Uriri, avo vari kupomerwa mhosva yekushevedzera musangano wezvikwata zvePSL usina kutenderwa neveZifa. VaUriri vanonzi vakashevedzera musangano uyu musi wa29 Gumi Guru, apo vanonzi vakapfurira zvikwata zvenhabvu yepamusoro izvi kuramba chisungo cheZifa Assembly chekuti muPremier Soccer League mubude zvikwata zvina. Gwaro rabva kuZifa rinoti kutanga nhasi uno vaUriri havachatenderwi kuva nechekuita nezvemutambo wenhabvu muZimbabwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaUriri kuti vanoti chii nezvenyaya iyi. Svondo rapera, veZifa vakamisa basa sachigaro wePremier Soccer League vaPeter Dube pamwe naChief Executive Officer weHighlanders vaDumiso Gumede vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.